Manira mangwana nakanaka vatereri tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wechitatu ndira 24 2018. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
It's a good policy. Asi tinoziva zvedu kuti pakuzoita muaction chaiyo chaiyo hapana zvinoitwa. Nokuti vakada kudaro kuti tinatsokuita action namazvo, hatotodzipura zvehurumende yose kubva kumusoro-soro kusvika pasi.
Makurukota ehurumende anonzi anofanira kuudza mutungamiri wenyika upfumi hwavainavo kuitira kudzivirira nyaya dzeuori.
Mari yerori kubva kumukwa Harare kuenda kuGMP, take for instance Bindura, 350. Kubva paBindura depot kuenda paManhenga is exactly 12 kilometers and a bag is being charged $1.50, which is $900 per 15 kilometers. Is that not corruption?
GMB yorasikirwa nemari yakawanda nekuda kwemitemo yehurumende. European Union yoronga kuizeyazve nyaya yezvirango zvakatemerwa Zimbabwe mwedzi unouya. Iyi ndiyo mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno Studio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru mudare remakurukota Dr. Meshack Sibanda vaburitsa gwaro rinokurudzira makurukota ehurumende vatedzeri vavo uye vamwe vakuru vakuru muhurumende kuti vanofanira kuzivisa mutungamiri wenyika nezveupfumi hwavainavo kuitira kudzivirira nyaya dzeuori. Izvi zvinhu zvagara zvichitaurwawo zvakanyanya nemapato anopikisa maererano nezvavanoda kuti zviitwe neutungamiri wenyika. Mukuzeya nyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata mutauriri weMDCT waObert Gutu.
Idzo ingano idzo, Evans, nokuti tinogara tichitaura isu kuti hurumende iriko iyi yava Emmerson Mnangagwa. Mukutaura cheteka ishasha, varume vava nemadzimai vavava vanohwereketa, vanotaura zvinotapira nhapi tapi chaidzo. Ukanzwa vachitaura kana izvozvo zvokuti toda kufaita corruption, toda kuva nemaelections ari free and fair, toda kuti vanhu vagare zvakanaka, vane upenyu hwakanaka vasingatamburi, unomwira mvura kuti ikaniwaro. Saka izvi zvataurwa naDr. Meshack Sibanda zvingangova on paper zvakanaka. It's a good policy. Asi tinoziva zvedu kuti pakuzoita muaction chaiyo chaiyo hapana zvinoitwa. Nokuti vakada kudaro kuti tinatsokuita action namazvo, hatotodzipura zvehurumende yose kubva kumusoro-soro kusvika pasi. Panosara pasina vanhu, vose vabatwa vaenda kumajeri. Tingatovaka mamajeri nokuti hatinawo iwavo 46 majeri angaita mashoma.
Saka vagutu tingati here muri kuona sokuti izvi zvineva zvakanangana navo vachambunyikidzwa nazvo here?
Zvineva zvakanangana navo, Evans. Ndezvefaction. Nokuti muzano pari zvino, zano yangaine mafaction maviri kana nhasi achiko mafaction maviri iwawo. Zvinoitika ndezvekuti faction iri kutonga iya inonzi Tila Cost ndo yaakushandisawo power yavo. Nokuti ukaona vose vaya vakasungwa vakapomerwa mhosva vakaenda kumatare ndevefaction yainzi G40 yaGrace Mugabe naRobert Mugabe. Ndo chete vari kusungwa ivavo. Wakamboona kana wani munhu weLacoste atasungwa achinzi anotarisana nemhosva yakanangana nehori? Hapana kana wani. Saka kungobatana kumeso, kubatwa kumeso, hapana chinobudapa.
Imiwo sebato rinopikisa, imiwo mubato renyu munozviitawo here izvi?
Isitagara tine yatinotiyo muchirungu zero tolerance policy towards corruption. Tinoti isu uori, kana uchiita zvouori uri muMDC, hausiri wedu. Takatogara isu tichitova nemapepa edu atinawo, mainternal processes, atinototi vatungamiriri kunyanyanyanya vatungamiriri vari pamalevel epamusoro, national neprovincial, vanotosungirwa ivo kudeclare maassets avo, kutaridza kuti tizikano kuti zvatina zvo kana une ma assets une ma property ako ma property akawanikwa muzvokwadi here asiri chirikiribidi asiri corruption nokuti isu ndisu toda kutoti titaridze nyika yose kuti kana munhu achitaura zvaanotaura ngazviitwe matched nezviito zvake hatitolereti zvecorruption.
Mutauriri wemDCT vaOpet Gutu vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Kambani yehurumende yeGrain Marketing Board kana kuti GMB yakaudza paramende nezuro kuti yakarasikirwa nemari inosvika iyo mamiriyoni nemamiriyoni emadhora zvichitevera mutemo wehurumende wekuti kambani iyi itenge chibage nemutengo wepamusoro asi ichizochitengesa nemutengo uri pasi. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
GMB inotenga tani rechibage nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe emadhora ichizotengesa tani iri nemazana maviri nemakumi mana kana mazana maviri nemakumi manomwe emadhora. Mukuru weGMB variki Mutena vaudza komiti yeparamende inoona nezvekurima kuti mutengo uyu wakatarwa nehurumende senzira yekukurudzira vanhu kuti varime chibage chakawanda kuti munyika musaite nzara.
Determine the price of maize is determined by government. And we are advised to tenga ichibage ne price yakadai for this marketing season.
Vati nekuda kwemutemo wehurumende uyu, kambani yavo yakarasikirwa nemari inodarika mazana maviri emamiriyoni emadhora mumwaka wa2016-2017. Vamutena vatiwo zvisinei nekurasikirwa nemari yakawanda kudai, kambani yavo yakakwanisa kubhadhara varimi vese vakaendesa chibage kuGMB kusiya kwechikamu chimwe chete kubva muzana. Zvichakadai, vamutena vati GMB iri kuenderera mberi nekupa vanhu zvekurimisa pasi pechirongwa chePresidential Input Scheme. Asi nhengo dzeparamende dzati hadzisi kufara nenyaya yekuti mbeu, fertilizer nezvimwe zviri kunonoka kupiwa varimi. Dzatiwo pari kuitwa zvematongerwo enyika pakugova mbeu iyi. Mumiriri weNorton muNational Assembly Vatemba Muliswa vaudza vamutena nechikwata chavo kuti havasi kufara neuori huri kuitwa neveGMB pakugova mbeu iyi, vachitiwo panoitwa zvematongerwo enyika. Kunyange hazvo vamutena varamba izvi, nhengo dzakawanda dzekomiti dzabvumirana vamuliswa kuti GMB inofanira kuongorora nyaya iyi nekuti nhengo dzeparamende dzinofanira kuva nechekuita nekugwewa kwezvekurimisa izvi. Mai Mabo Kaundukisa vekumashonaland East vati nhengo dzeparamende dzinofanira kuramba zvematongerwo enyika panyaya yechirongwa chePresidential Input Scheme.
Pandofunga kungoti isisu ngazvirege kuva zvichienderera mberi kuti kuzova kunozonzi mapatichi structures, but awa basa ravo maonera ndoita inini kuma rurals vanenge vatoisa kune aredhara kuti iite basa iroro wakabatana nemamembers ariko mashoma acho eGMB. But ngatirambei polisi yekuti zvasvika zvozobatana nekuenda kumapolitics in ma members chete kuitira kuti vanhu wese waite sewaite katafu.
Nhengo dzekomiti dzatiwo hadzisi kufara nenyaya yekuti vanhu vari kubhadhariswa mari yekutakura mbeu idzi, asi GMB iri iyo inofanira kuendesa mbeu idzi kuvarimi pachena. Varimi Jio Matangira inhengo yekomiti iyi uye vati uori uhwu hunofanira kumiswa nekukasika.
Vanhu veGMB vari pabasa kumeita distribute whatever inputs dziri kuenda kuvanhu, but vari kutorwa nevari kuwadi vopiwa mari yokuti vadye vachigova zvinhu zvepresidential input. Ndiyo government policy here. Mari yerori kubva kuno kuHarare kuenda kuGMB, take for instance Bindura, 350. Kubva paBindura depot kuenda paManhenga is exactly 12 kilometers and a bag is being charged $1.50, which is $900 per 15 kilometers. Is that not corruption?
Hurumende iri kuronga kubatsira mhuri dzingangosvika mamiriyoni maviri nembeu, fertilizer nezvimwe pasi pechirongwa chePresidential Input Scheme. Vamutena varambawo kuti pane chibage chiri kuora kumadepot eGMB vachiti vane umbowo vanofanira kuhubudisa pachena. Vatiwo nyika haichatenga chibage kunze. Vati hurumende yakatoudza makambani akanonoka kuunza chibage chayakabhadhara kare kuti achiunza iri fertilizer sezvo nyika ine chibage chakawanda. Sachigaro vekomiti iyi vaJustice Mayor Wajajena varatidza kusafara nemashandiro ekambani yeGMB uye vati vachakoka zvekare vakuru vakuru vekambani iyi nebhodhi rayo munguva pfupi iri kutevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Sangano re-European Union riri kutarisirwa mwedzi unouya kuti rize nyaya yezvirango zvakatemerwa vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nevamwe vavo muZANU PF. Kuongorora nyaya yezvirango izvi kunoitwa gore roga roga. Asi rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga vanoti zviri pachena kuti EU ichatanga yaona kuti Zimbabwe yaita sarudzo dzakachena here. Izvi zvinotevera mashoko emakurukota EU ekuti vanoda kuona kuti Zimbabwe yaita sarudzo zvakaita sei uye kuonawo nyaya yekuti kodzero dzevanhu dziri kuremekedzwa here. EU yakatemera vakuru ava zvirango ichivapomera mhosva yekutonga nedemo. Asi veZANU PF vanoti zvirango izvi zvakatemerwa nekuti vainge vatora minda kubva kuvatema vachipa kubva kuvachena vachipa vatema. Mukuziya nyaya iyi tabata vamavhinga.
Maonero angu anoti zvakataurwa nemakurukota eEU zvakanangana nesarudzo kuti vakatarisira kuti sarudzo dziitwe murunyararo pasina mhirizhonga, pasina kubirira, pasina kufundutsira. Saka ndinoona kuti nyaya yesarudzo ndiyo hombe ichava mucherechedzo wekuti nyika yeZimbabwe yava here panzvimbo yakakodzera yekuti idzokere muukama hwakanaka nedzimwe nyika pasi rose. Ndo maonero andiri kuzviita pamatauriro avari kuita azvinotaridza kuti chavakanangana nacho isarudzo kuti dzichaitwa nemazvo here kana kuti kwete.
Muna kukazoom vanenge vatanga kuzeya nyaya yeZimbabwe nekudyidzana kweZimbabwe nesangano ravo iri, munoona here vachibvisa zvimwe zvirango?
Ndinoona kuti chikuru chinogona kuti chiri chekuti vanogona kuti vanogona kuti ngatimirei tione zviri mberi. Zvinenge zvichienderana nekuru kureka vanenge vachiitawo nevatungamiri veZimbabwe. Asi mucherechedzo mukuru tinogona kuzotaridza makurukota nevatungamiri veEU kuti zvechokwadi pava nemutsauko kana kuti pava neshanduko chinongotobuda chete musarudzo, kureva kuti nguva yacho inenge iri panguva yemwedzi wanyamavhuvhuyo panoitwa sarudzo kana dzichinge dzaitwa nemazvo zvakaringana pasina mhirizhonga inenge yaitwa pasina kurwa kune vanhu kunenge kwaitwa. Ndo patinogona kuzoziva. Iko zvino muna kukadzi zvichida vanogona kungotaura chete kuti vachatumira nhume kunyika yeZimbabwe kuti dziongorore nyaya dzesarudzo sezvo vamunangiwa vakati vanhu vakasununguka, EU yakasununguka kutumira vanhu kuzoongorora kusarudzo. Saka ndinoona kuti ndozvinhu zvavanenge vachikurukura izvozvo kuti vatumire chita chavo chevanhu vanosvikoongorora kuti sarudzo dzeZimbabwe dzakamira sei.
Ko vamwe vari kuti vamunangagwa vanenge vavandudza zvinhu nekudaro iwo veEU ava kana veAmerica vanofanira kunge vovanzwirawo tsitsi kana kubhobvisa zvirango, womboona kuti vanenge vachitonga sei?
Nyaya iripo ndeyekuti zviri kwavari vatungamiri veEU kuti vari kuzviona zviri papi. Havangataurirwe kakuti zvadai zvadai kana kuti kwete. Zvinenge zviri kwavari neukama hwavainawo neutungamiri hwenyika yeZimbabwe kubva kumashure uku. Ndo vanotoziva kuti iko zvino zvaibva here kana kuti kwete. Asi tinoziva isusu tichiona nekuteerera matauriro avari kuita vari kunangana nenyaya yesarudzo, kureva kuti nyika yeZimbabwe zvaingaita isingakurumidzi kumedza kutsenga kuchada ingano inofanira kuona kuti zviro kwazvo zviro kwazvo sarudzo dzaitwa zvakanaka zvisina mubvunzo zvisina kugunun'una. Ndo chikuru chingeitwa neZimbabwe kuti isimbise nekuvandudza ukama hwayo nepasi rose ukama hwayo neEU. Ndo chikuru ichocho.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga vari parunare muJohannesburg, South Africa. Mutauri webato rinopikisa MDCT kuManicaland vachimirirawo muTasa Central mudare reparamende vaTrevor Sarwaka vari kupomira mhosva masabhuku nevakuru vakuru veZANU PF yekutyisidzira vavhoti vachiti vanoda kupiwa nhamba dzemaslips anoratidza kuti vanyoresa kuvhota. Masangano akawanda anosanganisirawo reZimbabwe Election Support Network neZimbabwe Peace Project ari kugunun'unawo nenyaya iyi. Zek yakamboudzawo Studio 7 kuti yainge yati vesangano reZimbabwe Human Rights Commission vaferefete nyaya iyi. Asi sachigaro we Zanu PF ku UK province Vanik Mangwana vanoti havana vanhu vari kumanikidza vanhu uye vanenge vachiita izvi vanenge vachityora mutemo.
Kana zviri kuitika vanhu vari kufarisa, hazvifaniri kudaro. Hazvifaniri kuti munhu atongofunga kuti pane vanhu vari kudokurura pane zvandiri kuita. Hongu hazvina zvazvinoreva hazvo kuti munhu atora sipi yako nhasi kuzonoona unovhota hambofakaziva chinhu. Asi iyo nyaya yekutongoti munhu ari kuongorora zvauri kuita hazvifaniri kuita, hazvifaniri kudaro. Hongu ingangova nyaya yekuti vanhu vari kuzviita mukatarisa kunana MDC vane yavo yavari kuti bereka mwana. Bereka mwana iyoyo isistimu yekuda kumeka shuwa kuti munhu wese arejesta, vanhu wese vanofungwa kuti vavo varejesta. Ibasa remapati kuti ameke shuwa kuti vanhu vanovatsigira varejesta, vanofanira kuita nzira dzavo dzokuinkareji. Saka mune zviri kuitika zvoiri kunyora masiripi ingangovawo nzira yekuita audit kuti chii masapotazi edu arejesta here. Asi kana zvichingoita kuti vanhu vatye ngazvisaitiwa hazvo. Ngatitsvagei dzimwe nzira dzokuaudhita kana kuti pamisangano yedu yedu toti vakarejesta ndivanani, masiripi yedu ndeapi. Mukatarisa iye zvinoizvi mukaenda kana pano pamunofila Zanu PF form, mukaenda kana pawebsite yedu yakanzi Zanu PF UK registration, mukanofila fomu remusangano ipo paya paya rokuti mauda kutenga kadhi romusangano. Kadhi muchabvunzwa mubvunzo unoti makarejesta kuvhota here. Kanditi it's a way yekuti pati imonite kuti munhu atenga kadhi redu ane musanga akarejesta here kana asina tomi inkareta. Ipapo hapana chakatomboipa, zvangofanira kuita campaign.
Sachigaro weZanu PF kuUK province Vanik Mangwana vari parunare kuBritain kwakare. Asi vasarwaka vanoti masabhuku ari kumanikidza vanhu nekuvatyisidzira.
Zvinongabinyi tinazvo ndikati ziviri patichanyanya kunetsa mazuva ano inyaya yekuti masabhuku nevatungamiri veZanu PF vari kumanikidza vanhu mumavillages kuti vauye kunonyoresa mavoter slips, zvinova zviri kupinza kutya kwakanyanya muvanhu. Uyezve vari kutsanangura ivo vachiti vanozopiwa rubatsiro rwehurumende vanhu chete vanenge vakanyoresa tumatsamba itwoto. Saka ndine dambudziko randatambira kubva kunzvimbo dzakawanda, kubva kuChipinge East ndatambira vanhu vachichema, kubva kuBuhera, kubva kuNyanga, Mamutasa, mukonsensi mangu chaimo. Tine dambudziko iroro rekuti vanhu veZanu PF vachibatirana nemashe nemasabhuku vari kuti vanhu vanyorese tsamba itwoto kwavari, zvinova zviri kunze kwemutemo wesarudzo.
Asi kave Zanu PF vari kuti hapana ari kumanikidzwa uye masabhuku nemadzishe havafaniri kunge vachimanikidza vanhu kana vachibata zvinhu zvakaita sechikafu chehurumende nefotereza.
Ya, Zanu PF haitauri chokwadi. Chokwadi ndechekuti zviri kutomanikidzwa nekuti zviri kunzi munhu anenge anyoresa ndiye anozowana chikafu chehurumende. Saka kutomanikidza ikoko nekuti vanhu vedu ndoziva kuti vanotambura vamwe vacho chikafu chavanonga vachitoda kuti chiraramise mhuri dzavo. Saka pakaiswa chirango chekuti kuti uwane chikafu uya unonyorese hazvichareve kuti zviri kuitwa pachena izvi. Uyezve hazvitombofanira kunge zvichitenderwa kuti kunzwisisa kwangu ini kuti maregistration atorwa achinyorwa nevanhu, nekuti zvazvinoita blessing ndezvekuti zvinotanga kupinda mupfungwa dzevanhu kutyira kuti kana tsamba yanyoreswa uku hapana here zvichazenge zvaakuitika kuti munhu iyeye paavhotera pazichikana. Ndo zvinongobata mupfungwa dzevanhu, vanobva vatotanga kudayira po zviri kuitwa kuti zvityise vanhu. Kana angozvisubmita anyoresa tsamba dzake zvakureva kuti akutotendera kuzonongedzerwa pekudii sekuvhotera, zvinova zvakashata, zvinoita kuti sarudzo yedu itadze kuchena. Ende Zanu PF toiziva kuti ndo mararamiro ayo, zvakutyisa vanhu kuti vanhu vavhote vachitya. Maregistration iwawo haafanira kunge achitombobvunzwa nemunhu, ngaangogara aine muri dzaakanorejista chete. Kana vachitsvaga mamembers avo ngavatsvage dzimwe nzira kwete dzekuti vanhu vese vauye kunonyoresa maregistration. Vanhu vari kuchema zvakanyanya nesika iyoyo, ende tinoishora zvakanyanya nekuti toziva maitikira zviri kuita kuti zvaakupinza kutya muvanhu. Uyezve nyaya yekuti masabhuku ndiwo atori pamberi yeti havafaniri kunge vari mukati mezvematongerwo enyika. Tine dambudziko rekuti iye mukuru wacho wemadzishe nemasabhuku akabuda pachena kuti ari kubisa kutyora constitution yeZimbabwe. Iye vacharombira vaibuda vachiti inhengo yeZanu PF vachazenge vachiita zveZanu PF. Saka zvinova zvatoita kuti kana kuzvitadze kushandika, nekuti havafaniri kunge vachitombobvuma izvozvo kutaura mashoko akadaro. Dai muri munyika mune mutemo, vanhu vese masabhuku anenge angozikanwa kuti aita zvepolitical party, whether aita zveMDC kana zveZanu PF, Ivano Vatonzi aregete chikaro chake nekuti kuchikora mutemo zviri pachena.
Makambo mangara here nyaya iyi kumapurisa kana kusangano rezeki?
Vezeki ndakatowatumira audio ndichigunununa tirimwe ndataura na sabuku manyasha wekunzuku kwangu. Ndikataura zvakare na DA mudziti wekumuka mutasa akati achatora matanho akasimba. Nekuti vese uchitaura navanonga vachiita zvibvumirwi zeki ofisa vekuvamutasa vamudehwe ndakavapa futi iyo vachitaura pachezvavaika vachiita hazvitombotenderwi tiri kushama kuti vachibvuma kuti hazvitenderwi hapana matanho avari kutora atiri kuona izvezvi kunonzi kudombo rutinhira takatoti vamwe vakomana vedu vanga vasangana nedambudziko iroro vana fore vaende kunomhangara kumapurisa vakanomhangara kumapurisa mapurisa akati tinaumbotanga tanzwa kuvakuru vedu vemapurisa watange wabvunzana nevezano kuti zvofambiswa sei. Unobva utoona kuti tiri dambudziko rekuti mapurisa acho ari kutoripota tuzanu PF kuti ofambisa sei nyaya yacho, asi zviri pachena kuti vanhu vari kumbunyikidza.
Mutauriri webato rinopikisira MTCT kumanikaland vachimirirawo mutasa central mudare reparamende vatrevor saruwaka vari parunhare kwamutasa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6am kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7pm mazuva ose. Munotibata pa909am uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe live talk na8pm muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6pm uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15pm. Musakanganwe kufarira Facebook page redu revoa Shona.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Iko zvino tochimbotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vehurumende yeAmerica vanoti mutungamiri wenyika vaDonald Trump vane urongwa hwekukoka mutungamiri wenyika yeFrance vaEmmanuel Macron kuti vauye kuzoshanya kumuzinda wavo weWhite House muWashington DC. VaMacron vari kutarisirwa kushanyira America muna kubvumbi. Mutungamiri wesangano reVendors Union of Zimbabwe vaStan Zvorwadza vanoti vakagadzirira kuita hurukuro negurukota rezvematunhu vaJulai Moyo panyaya yavo yekuti vanoda kushandisa mauto kudzinga vanhu vanotengesa migwagwa. Asi vaZvorwadza vati zviri kuna vaMoyo kudaidzira musangano wacho sezvo vari ivo vakaunza gakava munyika. Tabata vaZvorwadza kuti tinzwe zvizhinji.
Isisu atina dambudziko semavenda, atina dambudziko seinformal economy workers kuti titaure negurukota vaJulai Moyo. Asi dambudziko redu ravapo nderekuti mamembers edu ari kudeedzera kuti isisu hatisirisi tikufanha kutsvaga vaJulai Moyo nokuti ndivo vakatidena. Uyezve vaJulai Moyo mushandi wedu, mushandi wehurumende, ndiye ari kufanira kuuya akatanga nyaya dzake oti kumavenda, mavenda huyai tikurukure kutitsvage nzira yekuenderera mberi. Nokuti mavenda ese, nyika yese akagadzirira kumirira kuti vada kuti vaone kuti vaJulai Moyo nemauto avo vada kuuya kuzoita sei munyika uye vada kukanganisa nyika kusvika papi. Mavenda ari kudeedzera kuti vaJulai Moyo vakuva a security threat nokuti zvavakuda kutanga izvi zvinokonzera kuti nyika itadze kugadzikana. Kuumbwa kwenyika kunoda nyika yakagadzikana isiri kurwa. mavenda akajekesa kuti hurumende ngaivape mabasa within 48 hours. 48 hours dzacho dzakakwana nezuro, zvichireva kuti hurumende yakakundikana zvizere kuprovhaidha mabasa. Nokuti hurumende imwe chete iyoyi iri kuita zvinhu zviri kunze kwemutemo, zvekunyepera kunge iri kuda kushanda nevanhu iyo iri kuda kushandisa mauto kuti vadzokere pamasimba. Tanzwazve zvakare kutaura kwakanyanya kuti hurumende iyoyi inenge iri kuda kutungamidza mauto mazhinji mumaconstituency kuti vamire semaMP. Saka nyika yedu iri kuratidza kuti inenge yakuda kuva emilitary state. Saka mavenda ari kuramba kuti kwete, hatisi kuda zvinhu zvakadaro.
Tinombonzwa kana pachida kuitwa zvakadai vanhu vachinzi vadaidzwa neveJOC vaya, vambokudaidza here kumusangano?
Vejoku havana kutideedza kumusangano. Ndofunga pari zvino vari kumboronga mastrategy yekuti mauto angapinde sei mumastreets. Asi isisu tiri kudzokera paconstitution, pabumbiro remutemo wenyika yedu, kuti mauto anongodeedzwa chete kana president wenyika ati munyika maita dambudziko. Asi pari zvino hatina dambudziko munyika nokuti tigere zvakanaka mune runyararo. Zvavari kutyira kuti kungangouya korera netyphoid. Zvinhu izvi hazvisi kukonzerwa nemavenda, zviri kukonzerwa nokuti kanzuru dzedu hadzisi kupa vagari vayo mvura yakachena. Kunyanya kanzuru yeHarare iri kupa mvura ine tsvina yekuti vazhinji mumalocation vari kutadza kuigeza. Mvura iri kubuda ine tsvina, tsvina inosemesa. Saka zvinhu izvi ndozviri kukonzera zvirwere. Saka kanzuru yoda kuhwanda nechimunwe kuti mavenda ari kuunza tsvina uye anogona kukonzera dambudziko rekorerana natyphoid. Saka isisu tiri kuti semavenda, vanhu ngavagadzirise chekutanga tsvina yemvura. Ngavagadzirise chekutanga tsvina iri kungooneka pese pese ukaenda kumbare ukakufambike. Zvikagadzirwa zvinhu izvozvo, tinokwanisa kutanga kuona kuti dambudziko rezvirwere riri kubva papi. Saka nokudaro isisu semavenda takamira takatarisana nehurumende iyi kuti kana vakuda kuti hurumende ive emilitary state, vakuda kuti hurumende yedu iratidze zvainokwanisa kuita, nokuti hapana kunyepirana kwatingaite. Ndo zvatiri, tiri kutongwa neuto. Saka isisu tiri kuti kutongwa neuto ngavatongane kumaofisi ikoko, zvedumbu parodhi ngavasiyane nazvo. Vakauya parodhi vakuva esecurity threat, parodhi pachaita dambudziko.
Ko, zviri kunzika vamwe vari kuteerera vatobuda mugwagwa?
Musanyeperwe kunze kwenyika, musanyeperwe muZimbabwe, musanyeperwe vana veZimbabwe. Zviri kuitika ndezvekuti vanenge vasina kupinda mumigwagwa vashomanani, vanenge vatadza kuwana mari dzekuti vadzokere nokuti zvinhu zvavo zvinenge zvatorwa. Vashomanani vanenge vasarudza kuti zvichida anenge aruka kuzorora kana kuti paita urwere. Mutaundi makazara mavenda arimo ari kutengesa, uye mavenda ari kutodeedzera kuti takavamirira ngavauye. Ende izvozvo vanofanira kuzviona kuti it is already a sign of security threat. Ukaona iwewe uchiti ndoda kuuya kuzokurwisa, munhu ari kuti huya ndakakumirira kuti undirwise, zvichireva kuti patori dambudziko rekuti pane kudhonzerana. Kana iri hurumende iri democratic, inozviziva kuti uto haripinzwe parodhi, uto haripinzwe kunopindira zvekutengesa. Kune dzimwe nyika dzine demokrasi, nyika dziri civilized. Anything chine chekuita nekutengesa kwevanhu parodhi, vanongoshanda nenonzi municipal police. Hakutombopinda mapurisa akafana nekuti ZRP munyika medu tichifananidza neZimbabwe auye parodhi kuzopindira zvekutengesa. Asi Zimbabwe inoti municipal police yoti ZRP, ikabva kuti ZRP yakuti masoja. Uno mapurisa eZRP nekanzuru vari mumarori mavo vakabata matombo, zvichireva kuti nyika yedu yanyika iri kugadzirira hondo. Asiko tingaite hondo here nevana vari kutengesa, vana vari kutambudzika? Ini ndinoda kuti ndiyambire vaJulai moyo kuti nyaya makuda kutangai muri kuda kukonzera nyika yedu kuti iite destabilize. Mukanzwa nyika yedu yeZimbabwe yaita destabilize, zviri kubva pakuti vatungamiri vari kutadza kunzwisa nombonzi runyararo chii munyika.
Vasteni zvorwadza vanotengesa mugwagwa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu, tokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.